hondo yekuIsrael ama tingati su ichiri kuenderera mberi yasvika padanho riya iri rokuti vambomira ceasefire iya yatakataura iyai pane nhaurirano dzakasimba chaizvo dzokuti kuburitswe vapambwa vakapambwa nehamazi ukuvo Israel ichiburitsa vamwe vasungwa.
Munoona kuwedzerwa kwemazuva ekumbomisa hondo iripo pakati peIsrael nechikwata chehamasi kuchibatsira sei?
Ceasefire pari zvino hazvirevi kuti hondo yapera, idanho rinowanikwa muhondo dzose dzose kuti kune nhaurirano dzine chiitika norweseri, nokuti vateereri toda kuti munatsonzwisisa kuti hondo handiro danho chete rokupedza kukonana. Masoja aripo zvekare pakugadzirisa runyararo nokuchengetedza runyararo. Saka danho rasvika Israel rokunge yanga ichiti iri kurwisa Hamazi kusvika pakupedzisira, ukuku vanenge vachitumira vanhu vanenge vachitaurirana vari kunyika yekuKatar, ndo vari kuzama kuyananisa vabvumirana kuti mazuva mana atanga tataurirana kuti timbomira tichichinjana vasungwa nevanhu vakatapwa nehamazi ngatiwedzere.
Zvamira zvakadaro, tingati hondo iyi yakuzosvika kumagumo here, tichiona kuti pari kuramba pachiwedzerwa mazuva ekumbomisa hondo?
Nyika yeIsrael yanga yati iyo kune hamazi kana mukapa chitsidzo chokuti muchange muchisunungura vatapwa kana tingati vakasvika gumi pazuva, tinoramba tichiwedzera mazuva okusarwisana. Saka ndo padanho rasvikwa ipapapo Hamazi inenge iri kuona kuti hondo iyi haisi kuzofa yakahwina. Saka apa iri kuteerera zviri kutaurwa neIsraeri, Israeri ichiteereravo zviri kutaurwa nehamazi, nokuti vanhu vasinawo mhosva zvavo vari muutapo hwehamazi vanofanira kusunungurwa, vanosanganisira vokuIsraeri, vanosanganisira vamwe vokuAmerica novokunana Philippines kuvanga vari vashandi. Saka ndo danho rasvika hondo yokuIsrael hajisati yanzi yazosvika pakupera, nokuti Israel yakati iyo kana nhaurirano idzi dzapera, chibvumirano ichi chokumbomisa hondo chapera, icharamba ichipfuurira mberi iine chinangwa chokuti inge ichipedza bato rehamazi zvachose.